manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 17 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rejoto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumba nepamusana, pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Wamafaradu kuna wamavhunza kwaurapa rwari kuhonji arwe yakpa hosito ndopa vakaradzi vari kurapa mushure mokunge vatotya kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mukato tichifara kuhondochinotambisa zvakanhasi dare rikatoenda kutwanya yavo mamisha wasailandi yavo
Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavanoti vakaita vari mumaoko emapurisa veruzhinji votaura maonero avo pakuzvitonga kwenyika uko kuri kusvika makore 41 chete mangwana Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance vanoti vengwani mavhunga namunyaradzi mafararikwa sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavakaita vari mumaoko emapurisa vaviri ava vakasungwa nemapurisa nemusi wechina pamhirizhonga yakaitika panze pedare pakati pemapurisa nevanhu vainge vakaungana vachitsigira mutevedzeri wasachigara weMDC Alliance vaJob Scala avo vaive nenyaya yaive mudare Dare ramagistrate rinonzi rakomekedza hurumende kuti iferefete kutotywa kwakaitwa vaviri ava uye riri kutarisirwa kupa mutongo waro wekuti vaviri ava vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi wechipiri Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasingabatike panhare mbozha yavo kuti tinzwe zvaitika Tabata mutauriri wemagweta ari kumirira vaviri ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Wamafaradu kuna wamavhunza wari kuhonji arwe yakpa hosito ndopa vakaradzi vari kurapa mushure mokunge vatotya kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mukato tichifara kuhondochinotambisa zvakanhasi dare rikatoenda kutwanya yavo mamisha wasailandi yavo kuprenga hospital pasaidi kunze dara ndokutwa nyaya yavo nokuana kuasakunga kuchinonzwa kudare vakangogoni kudaredurezimbabwe ndeyasvinyora kuti vavoitajipi ari kupomerwa mhosva yekunzi vakatambura fina kana vakashora section 38 vakadzivirira kufamba kwakanaka kuvanhu kana kumota murodhi nemusi wechina pavakasungwa
mapurisa ari kuti kudii panyaya yaari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvare
handirira kunzwa response yavo nekuti magistrate atopa order zvizhinji izvo zvichina zvokuti vakarohwa ari mutatori ari mumaoko emapurisa saka tinotarisira kuti tichawana response yavo mapurisa chasaitika panyaya iyi asi avo mukoma mavhunza vataura vakasungwa kumeso avo
kana kubatwa kunoitwa vana vezimbabwe imo muchipatara mavari umu vakachengetedzeka zvakadi
izvo zvombo ari panda ministrant chikara pavari ndinotaura pakasungu nezviro kwakaenda afundira nasindwa republic of dare apurisa nengazi zvokupachizora ma prison guard ndinotaura kuti ari manda atova musungwa kujeri
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadi.
Dziri kushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatiwandei. Ambotaura muchiti kuti mavari vari sei magweta kudiranga rakubira nezvo rekuti vasaendeswe kuparungatwa. Vakaendeswe kuprivate hospital kana clinic. Sezvo tinoziva tese kuti zvakapinda zvedu zvojekere makakurwa dzozo yedu. Hana mishonga, hana chakanyatsa kuti chiki. Asi izvi zvakaramba namapurisa wakamba nepakurenyatwa. Hatichongo nama trao kuti mari wanoita kuda kwao wakunde nyaya dzekumbenyikidza kwekodzeredza vanhu especially dzekutoshwa munoziva kuti nenyaya dzanana johara mamombe vakatoshwa kuni last year tinenyaya yekubuda waya tichisimirira komana uyo pom napo vakaurayiwa vapera nemapurisa kuruwayo haisi dzejoga ina dzakawanda pamimomomo last year yekubuda wayo mafemiti vatomberiwa nemagwetera nejoseph chuma musuwa vapurisa nekuda kwekumbunyikidzwa kwekunzeredze vana vezimbabwe nyaya dziri kuendera mberi takazoona makore apfuura tinoramba tichizoona kuti zviri kuramba zvichindoitika zvinhu izvi kunew dispensation hatisi kuona mukomarei
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muharare hurumende yaburitsa mujeri nhasi vasungwa vanodarika zvuru zvitatu zvichiteera kuregererwa kwakaitwa vasungwa ava nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura nevatori venhau nhasi muharare mukuru wemajeri vamoses chihobvu vati vasungwa ava avo vanosanganisirawo vechidiki nemadzimai vamwe vevanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika vanhu varegererwa ava vanonzi vanga vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% zvenguva yavakatongerwa kugara mujeri bepanhau repaindaneti renewshok rinoti mumwe wevanhu vaburiswa mujeri ndivasamiro undenge avo vaimbi vegurukota rezvemhando dzemoto vaundenge vakakandwa mujeri muna 2018 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita uori hunobata mari inodarika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuamerica mukambani yezimbabwe power company studio 7 haina kukwanisa kubata vaundenge kuti tinzwewo kuti vari kunzwa sei nekuregererwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika vanhu vabayiwa nhombo yekudzivirira chirwere checovid-19 vakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 269,732 bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nevana 34,534 munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1,551 Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete mangwana yawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemapata anopikisa pamwe nevedzisvondo vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika upfumi pamwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzoro dzevanhu munyika asi bato rezanupf rinoti riri kufara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi
vamwe vagari vemuharare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete kwete munyaya dzezveupfumi
hatiri kuziva zvatiri kuda nekwatakananga izvezvi kutaura kuno vatungamiriri vedu havana kana pfungwa dzekuti chii chavachaita mangwana mangwana chaiye chaiye saka 40 past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati hanzi tiri kuzvitonga iyo kuzvitonga politically tiri kuzvitonga but tinova tinoti economic laggard yeAfrica tinoimporta machi tinoimporta ma toothpick nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa namai Chipo Njuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushakabvu vaRobert Mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere.
Kanzi munhu anofukunurwa dati avafukunura vadzoki vaivazobatsirana nababa vari pano. Independence yedu yegore ne haisi kutifadza because hakuna mari tiri kutambudzika. Yasiyana nemaindependence vemakore ese, makore ese taidya tichiguta. Ezvinezvi regore rinei raatatambudzika.
Mumwe mugari wemuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvazvarwa nyika yaona kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakore ano yasiyana nemakore tichangohwina nyika taiurayirwa mombe sadza vanhu vachiita mitambo mabiko wawachi iye zvinezvi hakusisina zvese izvozvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Slachwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga.
Tiri kuona vechibiki vachibatwa zvisina kunaka, madzimai achibatwa zvisina kunaka, ndokuti munoziva patori minyaya yemukuru wemadzimai Naitome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuva papambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba uchienderera mberi, hapana rusununguko vana vezimbabwe, changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa, maindastri yakavhara, uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa. Hapana freedom of association, hakuna freedom of speech. Vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda, vanhu vari kutukana kana vakada kuti uite kodzero dzako. Saka izvozvo tinoona kuti independence yedu ka haina chakanyatsobudisa chakanaka.
Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvavana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikane chose nekuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu kudunhu reMatabeleland uye violence kana kuti mhirizhonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990. Vatekere pavakabuda muzano vakafoma bato rinonzi Zoom. Tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections 2002-2008 tikuona kuti tichizosvika kuna na 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019 tinoramba tichiona macycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vavekwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi hwejekerere, zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana uniti yevanhu vedu sevana vemuzimbabwe.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbimbindoga vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko avo ekucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga VaMugabe, avo vakatungamirira nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe, vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbuzi 2017, vachibva vatsiviwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaive murume wamambokadzi weGreat Britain, Queen Elizabeth, Prince Philip, avo vakafa svondo rapera nemusi wechishanu, varadzikwa nhasi masikati kuBritain pachitevedzwa mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Prince Philip, avo vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadari kemakumi matatu senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamariro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidza chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mutemo yayo yenyika, uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takainzana pano pasi. Hapana umwe unonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takaona Prince Harry vachinzi vauya vagara muquarantine vazonomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip. Namba yacho yakalimitwa ku30. Kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example, pachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa. Kwete kuti pafa nhingi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara marules eCOVID-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa zvakashaya.
Mutungamiri webato rinopikisa reMVCT vaDouglas Ngonzora vatiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chatinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince ndechokuti vatevedzera mitemo yeCOVID-19 vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri makumi matatu semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi pese maererano nenyaya yeCOVID-19. Tinofanira kuteedzerawo mitemo yeCOVID-19 iyi.
VaMonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pahwakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiri hwevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Professor Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. VaMnangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government meeting. Asi vaMnangagwa vakati pasi peutungamiri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew na Prince Edward nevazukuru vasere nevazukuru bvi gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Ndasvika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa mumaguta emuAmerica nezuro vachiratidza kusafara kwavo nekupfurwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Vanhu vairatidzira ava vaikurudzira kuti mitemo ivandudzwe. Varatidziri vakawanda vakapinda mumigwagwa munzvimbo dzinoti Minnesota, Chicago nePortland. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agents riri kukurudzira runyararo muDemocratic Republic of Congo mudunhu reGreater Kasai zvichitevera kutanga kweimwe mhirizhonga mudunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndini kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nasi tichenge tiri kunzwa kubva kumadzimai ari pasi rose vachitaura ivo pamusoro penyaya yekuzvitongwa kuzere kana kuti independence ichange iriko mangwana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinonzi Muzvare Margaret Dungu. Margaret Dungu aimbova mutungamiriri werimwe bato rainzi Zudu. Ende uyezve Margaret Dungu akanga ari mudare reparlamendi makore gumi. Margaret Dungu murwi werusununguko wakarwira rusununguko rwatiri kucerebhureta rwakaunza nyika 18 April. Izuva rakakosha kumunhu wese muno munyika, nyangwe zvotine matambudziko akasiyana siyana. Ndatindikurukurewo maonero andinoita zuro ririno iri, kunyanya nenguva yatinayo yeCovid. Inguva yakaoma zvekuti nguva inorwadza zvikuru, yakakosha futi kwatiri, inoda kuchengetedzwa. Tinodaira kuziva kuti manguva yakapera iyi takarasikirwa nevanhu vakawanda, naizvozvo kudenda iri harisati raenda ririko riri kuuraya ende vanhu vari kufa nedenda irori reCovid.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji panguva ino yeCovid?
Tofanirwa kuchengetedza zvikuru. Patinenge tiri pazororo irori, tofanirwa kuchengetedza zvinodiwa padenda irori, zvekupfeka mamaski nekuita social distance. Tine kugarawo kana usina kwauri kuda kuenda kwakakosha, gara pamusha nehama dzako. Independence.
Kadini makadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Gladys, ndikumusha ndinobva kushamba. Asi ndichigara muno muBotswana, ndichishandira muno muBotswana. Panyaya yeIndependence ndinoda kutaura ndichiti, isu tichikura hatina kumbogara takanyatsoiziva kuti kune independence. Hongu takanzwa kuti nyika yavana kuzvitonga kuzere, asi hatina kusimbira takaona kuzvitonga kuzere kwakakwana mukati menyika yedu. Nekuda kwekuti chero chavada kuti uite, ukada kuti utengese, mupurisa kumashure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekusvitsa makore 41 kana kuti 41 years nyika yawana kuzvitonga, tichiita hurukuro nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga, varugare Gumbo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGumbo.
Tinotenda Jonga, thank you very much.
VaGumbo, tinoona kuti nyika iri kusvitsa mangwana 41 yawana kuzvitonga. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Nyaya yedu yeindependence, 41 years of independence, inyaya inorwadza zvikuru. group of TV to Tagar Ria Sunuku. Because I ever did a Fungwa, we look on Kutakuda after 41 years, the independence. Kunufana Kungakovani Pinjuk. When running your sponsor, Kushanda Sakanaka, Pirana, Kusina Tukana, Kusina Milonga. But yeah, so I said the series that I expected. I was able to get a new dispensation. Iko zino munyika muna mfaro atingati kuna mfaro kuna asu kuna mamu wanukufara kuna wana unakuti sinuzakana kapata isu mamu atisiri kuona sinuzo atinofungira kute sinuzo ino batira munyika naka independence 41 years independence yedu ino ya ayo sinuzo wano ya wikipura ati tangati kufungira sinuzo ni mpena zani sakena asu izu.
Chii chikuru cha munga tichaka apoteka, chaita kuti zvamakaru hirane zvamaita risira zvinge zvisingawanikwe.
Chikuru chaka itika chunga nicho kuti, haribu isi nyeti ya kaito haya JGC outside the country, na mukame, nana nungo, nana tungo gara. Tuzo kwa watawara isu soba tia yaga haya njikuwa na wana tungo gara zana. Wanuono fungo chaha, isa wari kutawara isu, ya sisi mkwara. Asintezo kwa dijiripo, diyo reality ripo. Endi zangataka mentena, momentu miyotanga tinayo, na kumanawe zipa, nenare, ni jina staff yotanga tinayo na chitepo. Isino, zunazua hii, fomba ni mpira ya kadaro. Saka isi tinu wanasukuti, ajeki ngeri fulishine hili ya kaitia, ikitu wanawa mugabe, isi uruko sole diwane, nudispecese.
Asi tingati nguwe perereva gumbo yekuti zvigadziriswe zvamuri kutaura izvo.
Ai vachungwe. Ari polisi yekuva ichi. Nguva ipenderi nokuti rimuzisi ni process yedzoga. Aita tiri a one off kind of an event. No, it's a process. Saka because the process ichatora a bit longer than zvataifungira. Uye kutava navanhu vachinzwa vachaparadziwa. So when a new generation young fighters, Bacha Buddha, Wani Kwara, Aganti Twasa, Vivano, Bacha Wona, Sagaipa, Nesokana Kataka, I think he kuara about Paraguay Bolu, Gadi Tarisi, Mamiru Amangwana, Ramangwana.
Ko zvamunga tiopa 41 years ipapa, zvakanaka zvamunga yemurawo zvaitika kuvana veZimbabwe.
Hapenu sakawana zukuru, sakanaka chusa, tinga zinezesi zana zaka shata ayo. Area education, sakafamba sakanaka chaisu, munga bipapo, akaita. Secondly, health yetu zanga yanga ya muruga chaisu, chaisu, pati. Ini ngi ya hinda pati, nukuti batu kutera, hasi lupuwa mari ya kakwana, manesi, hasi lupuwa mari ya kakwana ino wakutera. My teachers asked for Maria Gapana in our country. So those was our potential size. And the Tagata continually momentum at Tagatina.
I want to attend as Kuru, Gumbo, and Guanangue without an ace.
I was Zoganaga Joga.
Mangamaka Terera, Kune Murgurus in Unguko. Uye vaive nengwe dare rechimurenga varugare gumbo mushirongwa chedu upenyu wedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida uti tumira tsamba mboja, zitumirei ku studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chinouraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soko izika atisenda bagu VOA.